gadziro yedu yekuratidzira kuBulawayo iri kufamba zvakanaka zvikuru, tiri kuratidzira tichitsutsumwa nenyaya ye 15 billion yakabiwa nehurumende uyezve nekushaya kwamabasa pamwe chete neurombo hwapinda muZimbabwe. Saka pari zvino tiri kutenderera muno muBulawayo tichivimbisa vanhu kuti demonstration inenge iripo, asi tiri kutaurira zvevanhu kuti hatisi kumanikidza munhu kuya kudemonstration. Saka hatisi kuvharisa mashops, hatisi kutora mabhazi ezvikoro, hatisi kumanikidzira vanhu kuti vaye kudemonstration. Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ari kutambudzika nezviri kuitwa nechihurumende ichi ngaauye kudemonstration. Saka ndiri kuona kuti panenge paine huwandu chaizvo chaizvo hwevanhu vachauya kudemonstration iyoyo. Mashoko abva kuna president wedu waTsvangirai ndeyekuti demonstration iyi inofanira kuva mucherechedzo wekuti bato rakasimba sei uyezve kuti vanhu vedu vari kutsutsumwa vakawanda sei. Munhu umwe neumwe anenge akapfeka nguo dzemusangano wedu dzered.
Kana muchiti nhasi mambotenderera muchitsvaga vanhu, muri kuita sei chaizvo?
Zvatinenge tichiita tinoita inonzi car rally, kutenderera nedzimota mumarocation eBulawayo. Nokuti demonstration iyi ndeyevanhu veprovince imwe chete yeBulawayo, haisi yenyika yese seyatakaona marimwe zuro iyi yanga ichibva mabhazi kunana Tande kunanani vachiuya muHarare. Idemonstration yeprovince imwe chete. Saka tinotenderera tichiudza vanhu kuti demonstration iriko, nokuti vamwe vemamwe mapato vari kufamba vachiudza vanhu vedu kuti demonstration hakuchina. Zvatiri kuita izvi kungovimbisa vanhu chete kuti demonstration iyoyo inenge iriko mangwana.
VaTsvangirai vanenge varipo here kana kuti vachiri kunaya zvavo?
Tiri kukarikarira kuti vaTsvangirai vanogona kunge varipo kana vachinge vafamba zvakanaka kubva kusouth Africa. But ndoda kuti ndivimbise vateereri vedu nemamembers edu kuti mutungamiri wedu anaya zvakanaka chaizvo, uyezve aredi kushanda. Saka ndio good news kune vanhu veMTC kuti president wedu vava nane chope zvekutoti vaakukwanisa kuuya kudemonstration. Saka tichaona kuti vachakwanisa kufamba here kuuya ikoko kubva kunyika yeSouth Africa.